ya mashoko asina ku kitwasa kana kuti asinga yatambirika because tikatsawo kuti masangano ari muZimbabwe atafikwa nebiri masangano anobatsira vanhu kupa chikafu namwe anobatsira vanhu kuaccessa yatingati information. Saka kana pakubuda mashoko akadai so zvichiita senge maybe pane chinangwa chokuti padirect maorganization akada kudaro then panova pane dambudziko because Zimbabwe parizvino tozwa kuti yakatarisana nedrought yaisati yamboona makore apfuura. Saka aya masangano iyaya ari kuafectwa nemutemo wouda kuiswa ari kubatsira zvakasimba mumaruwa kuti vanhu vawanewo kana chokubata. Saka kana mashoko akudai so achibuda zvinhu zvisingatambiriki zvakanaka and would be beg them to reconsider.
Dr. Mavaza, munoti nedanho iri pamwe nezvataurwa navamasii
bhiri riri kutaurwa nezvataurwa kana mutemo uda kuunzwa uyu hausi kurambidza kushanda kwemapato akazvimiririra asi mutemo unoita kana pachirungwa tingati regulate unotarisa mashandiro avo kuti vari kushanda zviri pamutemo wenyika yedu here nekuti hakuna nyika yaunonoshanda usina kutedza mutemo wenyika iyoyo. Kuno kuengland kune the charity commission hamungangotanga charity yenyu muno mukasaweda pasi pemutemo wenyika ino. Saka hapana chakaipa kuti nyika yezimbabwe ive nemutemo unotarisa kana kuti unodzoredzera kana kubatsira vanhu vanenge vauya kuzoshanda vakazvimirira. Saka hapana chakaipa saizvozvo.
Vamasiye, tiri kunzwa iwe vemao veterans kana sangano revakarwa hondo vari kuti vatori pakati pekuumbawo sangano ravo rakazvimirira rinenge richipikisana nemasangano aripo avari kuti ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Munoti ine danho iroro?
Zvataura vamavaza, everyone in Zimbabwe ane right yekuassociata nekuti adisassociate in terms of the constitution. Saka kana vachida kubudisawo kana kuvambawo bato ravo ratikati NGO yavo vachiitawo mainterest anenge vachiadvanza zvinhu zvinotokurudzirwa in terms of our constitution. But chatikuramba manje ndechekuti paite kakusarura kuti kuda ava vanenge vafoma bato ravo vachave vachipuwawo atingati mafavorable conditions pachidzirehiswa vamwe vanenge vachishandawo namumasangano anenge achibvawo kana kuti anenge achishandawo nedzimwe nyika. Zvinhu zvatikuramba izvozvozvo and ndikuda kupindura vamavhaza kuti muZimbabwe magara mune mutemo unoregulata mango unonzi private voluntary organization act. Uyu mutemo wagara uripo hazvirevi kuti izvi zviri kuitwa nezanu PF kana kuti nemaparliamentarians kuti vave nemutemo wavari kuita. Zviri kureva kuti hapana mutemo wakadaro. Mutemo uripo wagara uripo and mutemo uyu wakatomboshandiswa mumamwedzi apfuura kutodhiregista mumaorganization. Saka apa uyu wakuchiuya manje ukuuya uchiwedzera kumbunyikidza yatingati freedom of association yemabato anenge akakazvimirira anenge achibatsira vanhu. Izvozvo ndo zvati kuramba.
Dr. Mavaza, tanzwawo vakarwa hondo vari kuti vari mushichi yekugadzira kusangano rinenge richipikisana nemasangano akazvimiriraya. Munoti ine danho iri?
Danho ravo charakanaka. Chavari kutadza ndechekugadzira vane chinangwa chekupikisa. Vanofanira kugadzira vane chinangwa chekushanda vese asi pavanenge vaona kuti vavari kushanda navo vari kurwisa mutemo wenyika vanofanira kumira vakamirira mutemo wenyika. Haungangotsanga nekugadzira bato rekupikisa usingazivi chaunoda kupikisa. Havarambidzwe kutsvaga bato rakazvimiririra kana chikwata chakazvimiririra chisiri chehurumende chinoshandawo chichiita zvimwe zvisiri kuitwa nezvimwe zvikwata zviripo. Basa remapato akazvimiririra aya harisi rekurwisana nehurumende, nderekuvandudza upenyu hwevanhu vari kumaruva, vari mumaguta, vari kuda kupfoma kana zvatikati maklabhu zvavo kana kuti chii. Ibato rekubatsira.
Touya kwamuri vamasiye, takaona misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri irori remashandiro emasangano akazvimirira ichikanganiswa mune mamwe matunhu. Tichizonzwa zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi, tingati here zvichazobuda mupfungwa dzakaunganidzwa nekomiti yeparamende zvinhu zvichange zvichizotambirika?
Zvinhu zvacho zvichabuda apa handioni senge zvichave zvichivaka because apapa tiri kuitira ndechekuti pari kuita makakatwana nevamwe vari kuonawo sezvataura vamavhaza kuti vanoda kuvumbawo sangano masangano avo vachipikisa. But apapa tofanira kutarisa chinangwa chemaorganization iyaya anonzi mango kuti why are they needed munyika.
Dr. Mavaza,
ndiri zvanga zvesika pesepese panenge pane mutemo uda kugadzirwa asi takazoongorora kana mhirizhonga yapera vanhu vanozogara pasi pfungwa dzevanhu dzinonzi kuikwa. Saka vane kodzero yekuramba kutambira kana vafunga kuti pfungwa dzavo nemiono yavo haina kuonekwa uyezve vane kodzero yekugamuchira kana vasikaona kuti pfungwa dzavo dzakadairwa dzakatambirwa nhengo dzeparamende dzaida sei dzaitsvaga pfungwa nebune vanhu saka mirizhonga inenge yaitika nzvimbo dzakasiyana siyana airambidze kuti basa reenderere mberi.